TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wemuvhuro 27 December 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuno Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vatanhatu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro, vamwe mazana matanhatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zuro kwakare. Vagari venharaunda dzeChimanimani, Chiyadzwa nePenhalonga vanoti vari kushishikana zvikuru nekusvibiswa kuri kuitwa mvura dzemunzizi. Mune zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonyaradza mhuri yaArchbishop Desmond Tutu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu 6 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matanhatu nevashanu 605 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana masere ane makumi manomwe nemumwe 4891, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nezvina zvine mazana matatu ane makumi mashanu nemumwe 204351. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru zana nezvitatu zvine gumi nevaviri 4,103,012. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana negumi nechimwe zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 3,111,359. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vagari venharaunda dzinoti Chimanimani, Chiyadzwa nePenhalonga vanoti vari kushishikana zvikuru nekusvibiswa kuri kuitwa mvura dzemunzizi pamwe nemakomba ari kusiyiwa asina kufushirwa nevanhu vari kutsvaga zvicherwa munzvimbo idzi. Kuchema-chema uku kwakabuda pamusangano wakarongwa nesangano reCenter for Research and Development. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wekwaChiyadzwa vaJay Kanonetsa, avo vanova mutevedzeri wasachigaro weChiyadzwa Amalgamated Development Trust CADT, vakaudza musangano uyu kuti makomba akasiwa asina kuvharwa nemakambani pamwe nevamwe vanhu vaichera mangoda munzvimbo yavo ari kupa kuti zvipfuyo zvavo zviwire makomba aya zvochoka makumbo kana kufamu.
Matambudziko ari kusangana nevanhu vekwaChiyadzwa akamira akadai. Kucherwa kwakaitwa makomba achisiyiwa munharaunda yakakomberedza Chiyadzwa, mamwe ari mukati memisha. Vanhu ari kugaramo ari kusangana nematambudziko ekuti zvipfuyo zvavo zviri kufira mumakomba. Panokwanisa kuva nezvipfuwo zvakawanda zvatinotoverenga kuti zvine mazana nemazana. Takaona zvipfuwo zvaichipararira imomo mumakomba zvinosanganisira mbudzi, madhongi pamwe chete nemombe zvichifira mumakomba imomo. Zvakare pane ndufu dzevanhu vanokwana kuita vasere vatakatodhocumenta pasi kana kuti vatakatonyora pasi vaifira mumakomba iwayo akasara. Saka zvinhu zviri kuitika izvozvo munharaunda yatigere. nekubudikidza nemakomba akasara emaku
vachitaurawo pamusangano uyu mushandi wezveutano munzvimbo iyi kana kuti community health officer muzvare Mavis Chakanakira vakatiwo makomba aya kunze kwekuvhiringa utano hwezvipuyo ava kuberekerawo humhutu munguva yemvura
malaria kuarea kwedu malaria iriko makesis akawanda nenyaya yekuti kune makomba akasara atakasiyirwa ikoko ariko saka mosquito dzaakubridira ikoko dzaakuberekera takatoita masurvey acho takatoona zveshuwa iri evidence iripo yekuratidza kuti makomba aya are a source of breeding mosquitoes and mamosquitoes ariko zveshuwa takaita masurvey ese takaona kuti mamosquitoes ariko
mumwe mugari wekuchimanimani muzvarefadzai mulambo vakatiwo vanhu venharaunda yavanogara vakawanda vari kurasikirwa neminda uye dzimba sezvo makorokoza ari kungochera chero panenge pawanikwa goridhe
sevagari vekuchimanimani minda dziri kucherwa vanhu voshayiwa pekurima uye panenge pachicherwa padhuze nedzimba dzimba dzinotopwanywa nemakorokoza vachikorokoza mudzimba vanhu vachishayiwa pekugara vamwe vana vachiita prostitution muarea imomo nekuti makorokoza anenge akawanda
mumwe murimi kwamutasa vafelix kamba vakati vanhu vanoita mabasa ekuchera goridhe kutsvingwe vari kushandisa mishonga isina kukodzera izvo vanoti zviri kukanganisa mvura yezvipfuyo zvavo uye yemadiridzo
hamusi kucherwa gold mufairview asi gold riri kuposiswa mufairview rinobva kumaini rinobva kumaini vanhu vanoya vachiti apega claim yokuchera asi mufairview hamuna gold vanenge vaida land basi yokuya kuzoprocessa chi gold ikoko vachiita contaminate the land and the air yemo thereis noise mafarmers can't sleep izvozvo izvi mafuro hakusisina and maprocessing plants avo anoshandisa cyanide mercury and acids those they've got a far dzinogara muvhu kureva kuti mhuka ikafura padirwa mercury kana kuti padirwa acid muridzi wacho akadya nyama atotorawo through that animal izvozvizvi jemu rinomwa mombe dzekunhingi dzemupa fairfield dzese more than 200
mumwe wevakuru musangano recenter for research and development vajames mupfumi vakati musangano uyu vakavepo kuitira kuti pange paine kuonesana pakati pevagari nevari kuita mabasa aya uye nevemapazi ehurumende anoona nezvenyaya idzi
tungamiriri vemunharaunda kuti vasangane nehurumende kuti vasangane nemamining companies panyaya dzemachallenges ari kusangana nevanhu mucommunities kuburikidza nemining dziri kuitwa munharaunda dzavo mune machallenges akawanda ekusava kwekugadziswa kwenharaunda mining yaitwa kana kuti iri kuitwa zvava zvakukonzera zvirwere zvakaita semalaria zvava zvakukonzera madeth ari kuitwa mumacommunities iwayo zvava zvakukonzera lawlessness iri kuitwa mumacommunities iwayo saka
mumiriri wezimbabwe miners federation mudunhu remanicaland amai judith chadaya vakati sangano ravo riri kuita misangano yekudzidzisa vanochera zvicherwa maitirwo ebasa zvakanaka pasina kukanganisa nharaunda amai chadaya vakati vari kufambira nzvimbo dziri mudunhu remanicaland vachipana dzidziso iyi kuitira kudzivirira kuenderera mberi kwekuparadzwa kwenharaunda ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo
mutungamiri weamerica vajoe biden nemudzimai wavo amai jill biden vanoti varwadziwa zvikuru kunzwa nezvekufa kwaarchbishop desmond tutu vachiti vatutu vange vari muranda wamwari muranda wevanhu vabiden vati vakaropafadzwa kuwana nguva yekuzivana navatutu mukati memakore mazhinji apfuura vachiti kuzvipira kwavo nekurwira kodzero dzevanhu kwakakurudzira america kuti isandudze maonero ayaiita hurumende yeusaro raganda kana kuti apartheid musouth africa archbishop tutu vakashaya nezuro vave nemakore makumi mapfumbamwe baba naamai biden vati vakafara zvikuru mukushanyira vatutu panguva yeworld cup yegore ra2010 vachiti mwedzi mishoma yapfuura vakabatana nedzimwe nyika mukupemberera kusvitsa kwavatutu makore makumi mapfumbamwe vanhu vachifungavo pamsoro pesimba remashoko avo, pamsoro pekuregererana chokwadi nekuenzana kwevanhu panguva ino nyika zhinji dzakatarisana nerusaruraganda nevanhu vanopfurikidza mwero. Va Biden vati vakamirira mhuri yavo vanotumira mashoko enyaradzo kumudzimai wavatutu nevana nevazukuru vavo. Vachiti zvakare vakamirira vanhu veAmerica vanotumira mashoko enyaradzo kuvanhu vekuSouth Africa avo vari kuchema kurasikirwa kwavo nevamwe baba venyika yavo. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, kuti vatiudze pamusoro paArchbishop Desmond Tutu.
Va Desmond Tutu vanga vari mutungamiri wekereke asi ainzwisisa zvikuru kuti basa rekuvamushumiri wamwari rinoda kuti munhu ange achiziva kuti anoshumiravo kuvanhu vamwari nevasiri muchurch. Saka basa ravo ranga risingagumiri papulpit chete, but raiva basa raipfachukira nokunze.
Chamucharangarira zvikuru pamusoro pavo chii nai Reverend Mtata?
Tinoziva kuti vatutu vakapiwa Nobel Peace Prize nenyaya yekushanda kwavakaita kuti utongi hweudzvanyiriri hweapartheid huputsike, uyezve kushanda kwavakaita kuti vaedze kubatanidza vanhu pasure pekuputsika kweutongi hweapartheid, uyezve nebasa ravo guru ravakaita rekutsvakurudza kuti chokwadi chakaitika munguva yeapartheid ndechipi, pa Truth and Reconciliation Commission. Basa ravo irori rakaita kuti vave nomukurumbira, asi kuti vavewo mucherechedzo wekuti kereke yakamira sei mukati menyika. Inofanira kunge ichibatanidza vanhu, asi inofanira kunge ichibatanidza vanhu pachokwadi.
Imimi somufundisi, chii chikuru chamakadzidza kubva kuna vatutu?
Va Desmond Tutu vanga vari munhu asingatyi, uyezve anga ari munhu anofarira kutaura chokwadi. Hazvina basa kuti chokwadi ichi changa chitaugwa kutongi hweapartheid hwevachena vaidzvanyirira vanhu vatema. Chokwadi ichi vaichitaurawo kunyange kuANC yaiva utongi hwevanhu vatema panenge pachikundikana painenge isingaiti zvakanaka. Vatutu vaibuda pachena kutaura kuti ANC apa makundikana. Saka vanga vasina munhu wavanorerekera, asi vava nedivi ravakarerekera, divi rekururamisa kana kuti rejustice, uyezve nekutsvaga kuti vanhu vagare zvakanaka. Ndo yakanga iri vava roro yavo iyoyo, zvisinei nokuti ari kutonga panguva iyoyo ndiani.
Ivo vatutu vaikwanisa sei kubatanidza zvematongerwo enyika nezvechitendero zvemachechi?
Vatutu vakakwanisa kubatanidza kereke nezvematongerwo enyika nenyaya yekuti vaiziva kuti nyika ndeyamwari. Utongi hwose hunofanange huri pasi poutongi hwamwari. Saka vanga vasina munhu wavanofunga kuti ane simba zvikuru zvekuti haagoni kudzorewa nesimba ramwari. Saka zvakavapa simba rokuti vakwanise kutaura neutongi, neutongi hwanga hune simba, neudzvanyiriri hwose hwanga huripo, vasina chavanotya nenyaya yekuti vaiziva kuti simba ravo rokutaura izvi isimba raibva kumuridzi woupenyu hwevanhu. Izvi zvakaita kuti vange vane authority yokubuda pachena kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka, uyezve nekukurudzira pachena vasina wavanorerekera kana kuti kufavor. Izvozvo zvakaita kuti vakwanise kubatanidza ushumiri hwavo hwemukereke neushumiri hwavo hwemunyika.
Makamboshandavo nawo here mune zvimwe zvinhu?
Kwete. Panguva yatazoitawo vafundi sisu vatutu vanga vato retire, asi nenyaya yekuti kuchikoro kwatakaenda uku kuSouth Africa, zvimwe zvezvinhu zvakaitwa navatutu yanga iri pati yesilabus kuchikoro kwedu, zvakakonzera kuti tiinteracte nebasa ravatutu zvikuru. Kwozoti utungamiri hwavo hwaramba huchienda kumberi pama basa tukuona arukuitiwa na Archbishop Tabo Makgoba ku South Africa abo batashanda na abo zikuru varukufamba ma footsteps Archbishop Desmond Tutu saka zvinoreva kuti legacy yavo inoramba ichienda kumberi neutungamiri hwavo unoonekwa mabishop akawanda atinoshanda nawo isu kuZimbabwe mabishop eAnglican Church vatinoshanda navo muZimbabwe Council of Churches vanoratidza kuti vanonzwisisa tradition iyoyi yekubata mukereke uyezve nokuva nechiremera pa public life saka izvozvi zvinoita kuti tirambe nesu tichimwa mutsimirori tsine rekururama reutungamiri une simba mukereke uyezve unova munyu nechiedza mukati menyika
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunare kuGermany ne Studio 7. Rimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuDivided rinoti vanhu vakawanda vakatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino pamusoro pezvikonzero zvinosanganisira kutadza kutora mari yavo kubva mumabhanga uye nekudhura kwezvinhu munyika mukuru weVisit vaSamuel Wadzai vanoti havazivi kuti sei mabhanga akaita mitsetse yevanhu vakawanda vaida kutora mari vachiti izvi zvakaisa vanhu vazhinji pamwe chete nenhengo dzavo pakaoma vaWadzai vanoti nemhaka yemamiriro akaita zvinhu munyika vazhinji havana mari yekuti vaite zvinodikanwa zvikuru sei panguva ino vanhu vatarisana nekuvhurwa kwezvikoro
Christmas yegore ino ndofunga makaona pakundopera kwanga kwakuita gore maproblems aisangana nevanhu kumabhengi vanhu vachitsvaga mari dzokuti vazokwanisa kushandisa pazuro rekisimusi vazhinji vaita dambudziko rokuwana mari idzodzi hatiziviwo kuti sei mabhengi anga akuita makiyu akakura kudaro so zvakaafektawo mamwe mamembers edu kuti akatadzawo kuwana mari panguva dzavaida kuti vange vachifamba kuenda kumaholiday zvine chechipiri iyo nyaya yokungoti mari dzacho dziri kutonetsa kuwana zvinhu hazvina kumira zvakanaka muupfumi hwenyika
kutadza kuwana mari yako kubhanga chinhu chakaoma zvikuru vanhu vakaita sei vakazvifambisa sei nai vaWadzai
vanhu vakangokiyakiya kungoitira kuti mukwanisewo kutravhela kundosangana nemhuri munoziva panopera gore ndomaitiro edu semazimbabwens ndomaitiro edu semaafricans kuti tiwane nguva yokutandara yokushanyirana tichindoonana saka zvinhu zvatajaira kuita saka vanhu vakangokiyakiyawo kungoitira kuti pave nokufamba nekundoonana asi pachokwadi chiripo ndechekuti mazivira atinozviita kare kuti vanhu vanonga vachiita mafizhongo vachidya vachipembera vachinwa handizomabudira zvakaita nokuti vashoma vanga vachikwanisa kuwana maridzi
mukatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika chii chamuri kuona vaWadzai
tikatarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika vashoma vanhu vanokwanisa kuwana mari dzokuspare kuti vanatso kudya iko zvino kutaura kwatiri kuita vanhu vakumirira kuvhura kwezvikoro kubhadharwa kwemafees tinozviziva kuti hapana batsiro iri kubva kuhurumende kuti vanhu vange vachikwanisa kuwana mafees ava so mune muchitarisawo naizvozvo pamunenge muchiita mafizhongo yenyu kuti muna January musazowanikwa muri padambudziko but muchidimbu zvinhu zvazvakangooma ndizvozvo mafambiro anga achinetsa tikatarisawo even nemamiriro akaita kubhodha kwedu nenyaya dzecovid-19 dzimwe hama dzedu dzaifanira kubva kune dzimwe nzvimbo dzakaita kunana South Africa kunana Botswana nekumwe vavana kukwanisa nenhau yechirwere icho checovid-19
avo vange vari mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nokutengesa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Tomombo tarisa ajirimu mapepa nao anasi. Mapurisa e Zimbabwe Republic Police anoti asunga umwe muzvina bhizinisi ane bucha mugwanda viri mai muringa wemumapurazi ekonongwe vachimupemera mhosva yekuba zvipfuwo. Vachinyora paTwitter pavo, mapurisa anoti vakabata muringa nevashandi vake vana vane mitumbi mitatu yemombe nemombe menyu dzakazivikanwa nevaridzi vadzo. News Day rinoti vakuru vemapurisa mudunhu reMidlands vanoti vanoshushikana zvikuru pamusoro pemapurisa anonzi ari kubatsira vanhu vari kuba zvipfuwo mudunhu iri. Mukuru wemapurisa mudunhu iri, Commissioner Winston Muza, vaudza News Day kuti uwandu hwemapurisa ari kubatwa vachibatsira mbavha mushure mekutengwa nemadhora 10 ekuAmerica huri kukwira. NewsZimbabwe.com rinoti murume anofungirwa kuti musoja akapfura vanhu vana vakafa, vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa kukadoma nezuro. Mapurisa vanoti izvi zvakaitika paWanganui Shopping Center panguva dzekuma 6 o'clock manheru, vachiti vari kuferefeta nyaya iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokumbira mutaro wakanesa kuti vakanesa musashupike ngezita rekuti tinobvise arai kana richidiwa ngevamwe vanoida. Inode mangoti MDCN zvitori nani zvinopedze kutaura tizozwa kuti achazai chitoti MDCN ngeani badzotoperesa.
Kwazwai mose vashamwari vestudio 7, mamuka sei kuri sei basa redu ramunotiitira iri? Ndimunotipawo nhau dzechokwadi dzisina manyepo mukati. Ndoda kutaura ndakananganawo nezviitiko zvakungoramba zvichiwedzera nekuitika munyika medu. Ndinopawo yambiro nechenjedzo nesvinudzo kune mapurisa emunyika medu nemajudges. Tongoti vese zvavo vane mabasa aifanira kunge vachiita vakazvimirira vakuita vari pasi pegovernment. Kana uchinzi uri judge hausiri judge webato, kana uchinzi uri mupurisa hausiri mupurisa webato, handiti right. Kana uchinzi uri musoja usiri musoja webato, asi tese zvese izvozvo hazvikwanisi kuzikanwa. Izvozvo chifi ndiweni vanonzi vanopiwa gwaro rekunzi vasungwa pakuita sei right. Saka munonza uchafaniri kutaura chaunenge waona chisingaiti here, nekuda kwekuti unenge wendikataura ndanziwa opoza uyu munhu akuti wataura zvasingafariri. Zvafanana nechitanda chipo kumasvingo uyu futi munombozvifambisa seiko? Ngoma kana yoririsa inenge yakuda kubvaruka. Handina mberi kwandichaenda, ndatopedza neemiso.
Studio 7 makadi, isu tinofara asi handifari nezvinhu zvinoitwa nemapurisa. Nai vaponyaki nami vagodini matanga. Ichokwadi here chamunoita izvo? Asi kukoshesa zita rokuti mukanzwa munhu anoti chirema munomusunga. Kati vanhu anotorera zvirema zvacho zvokudya hamuvasungi, munoitei? Munhu ane tsitsi avunganidza chikafu chokuti ape harahwa, ape vakweguru, ape zvirema, ape mapofu, imi motora modzinganisa vanhu moda kuti vaite sei? Shuwa hamunyarivo here kana muchidzinganisa munhu asina hana kana pfuti hagoni kufamba? Ndo wamunowira ne makatopfeka zvimariyotsi muchidzingirira vanhu, makatobata tsimbo kuti murove vanhu. Vakweguru vava munorova pata muchiita kuti vatize mugotora zvinhu? Imi mapurisa imi vaponya kiimimi navagodi matanga, munoda kusungisa kuindiswa mumatarezi mhosva? Chii chiri kuitika ichocho? Navakazembeka zembe vanoti ndo vanochengeta mutemo wenyika, ndo kudii ikoko? Kagirisikai, ndiri muHarare mukleni.
Bvunzo vangu ndoda kupotera kuna mukoma Zulu, ndo vandiri kuda kuti vandibvunzirewo kuna vacharumbira, ndo vanonyanya kutaura pastudio apa kuti saka tikavhotera zano PF 2023 kuda kuti ticharova dzimwe 5 years here? Zvinhu zvakamira mamirira zvakaita izvi pari zvino, nekuti masanishoni amuri kuchema nawo imimi haasi kubviswa ende asati atobviswa. Saka kubva ipapo pa2023 zviita mberi chete chirarama mararamiro atiri kuita here pari zvino aya? Chete ndopandati vapindure ipapo, ndatenda zvangu.
tinoti mangwana akanaka mukoma wande mukoma blessing mese vashamara vestudio 7 tikutaura ndiri kuno kuZimbabwe kuno kamutoko ndingori neurombo zvangu nemapurisa anonyadzisa takaona eZimbabwe musha waifridge kanganisa mutungamiriri weMGC waNelson Chamisa kuti ape vanhu kutambura chikafu zvino kachamadza mufunge taifunga kuti mapurisa kana kuti masoja kana kuti wese mushando wehurumende munhu anofanirwa kunge ari munhu anochengetedza vanhu kwete kuti aite against vanhu izvo zvakatishamisa chaizvo patinoti takasununguka takasununguka sei 18 April ega ega gore rimwe nerimwe tiri kuenda kumaelection tiri kuenda kunopemberera tichi takasununguka tichakanyatsotarisa chakasununguka chacho hapana musangano wezanup f dai mwari mapindira dai mwari mapindira ndini chikonasi pamutoko
mangadiko ashamararo studio 7 pamwe chete nevateereri ndiri kuno kusouth africa kuno handingataura hangu zita rangu ndaitaura nenyaya yeunity day unity day ndezano haizi kuti unity day yakabatana vanazapu aiwa ati kugadzirisa zvezvigukura hundi yeye ikokoko unity day rengoti kana opposition party anogona kungopa chikafu asi akazoona akutora chikafu chinzi aiwa asati pe vanhu chikafu yeye chikafu chinongopiwa nezano chete ndo unity day mapurisa anenge achiusapota ruling party ndinonzi unity day iyoyo masoja anosapota futi ruling party ndinonzi unity day iyoyo aiwa ndiri kuno hangu south africa angataura hangu zita
pastudio 7 mangwanani mamuka here vatungamiriri yesivi pastudio 7 kuno kwatiri tamuka zvakanaka nokuswera kunyati tiri kushungurudzika mukati menyika dzevamwe yedu yechitambudzika tichitadza kugara mukani medu ngekuda kwekushungurudzika ngehurumende yomhondi zvakaoma zvinoitika mukani medu umu muZimbabwe ini ndoizwa mukume ndiri muno mujubhiki munomu ndinoshungurudzika maningi ngenyaya vanhu vanotuma mapurisa eZimbabwe kuti vaende kovhiringidza zviro zvinonga zvichida kupuwa chembere kwete majaha kana kuti vanasikana vakagwinya chembere nevazvirema kuti vadye vaonawo chokurya asi unoona veituma mbondi kuenda kovhiringidza kuti vasaonawo chokurya chamisa mutungamiriri wevanhu matyirwa ane izvonge zanup f akona akatonyanya munhu uyu mutungamiriri ndiye mutungamiriri wenyika uyu
makadii pastudio 7 apo makadiniko pastudio 7 apo mukoma jonga mukoma tanonoka hwande vana mavhe nevamwe vese vandasiya ndinongoti makadii henyu hepi christmas mune nechristmas yakanaka tinotenda nenhau dzamunotipa nhau dzechokwadi nhau dzisiri dzezinyekenyeke nhau dzinofarirwa nenyika yose ndinongoti chete hepi christmas kwamuri ndichiti hepi kune vese veMDC Alliance
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vatanhatu vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro vamwe mazana matanhatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zuro kwakare vagari venharaunda dzechimanimani Chiyadzwa nePenalonga vanoti vari kushushikana zvikuru nekusvibiswa kuri kuitwa mvura dzemunzizi mutungamiri weamerica vajoe biden vanonyaradza mhuri yaarchbishop desmond tutu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanoona kawande ndiri muwashington dc ndichiti mosvera zvakanaka vateereri